Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzizvimwe nyika. Izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita, nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana.
Misa Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality, and what we've done has been amazing, and we have done an amazing job, and it's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Va Donald Trump vanoti hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira coronavirus muAmerica.
So what we should be doing now, there should be a national standard. Instead of leaving this up, it is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Asi va Joe Biden vanoti America ine dambudziko rekushaya mutungamiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chienda pamepo, bazi rezveutano range risati rabudisa mamiriro akaita chirwere checovid-19 munyika. Asi patakapedzisira kutambira mashoko avo nerimwe zuro, bazi rezveutano raiti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vanoita 231. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vape zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8,055. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine 647,640. Sangano rinoona nezvenhau remisa Zimbabwe vatavanhu moyo vanoti vari kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill, iro rinonzi richaona vanonzi vanenge vachishora nyika kuburikidza nekutaura nedzimwe nyika vachisungwa. Munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti ibasa rehurumende chete kudyidzana nedzimwe nyika. Asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu wakanangana nekusunga mbira dzakondo vanopikisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Kutaurwa kunoitwa nehurumende kuti yakuda kuunza zviga zvinomisa kuti vana veZimbabwe vataure nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunoratidza kuti Zimbabwe yakutsvedza kubva pakumira pakushanda kana kuti kutonga zvejekerere kuenda pakutonga kwehumbimbi ndoga vachishandisa masimba ehurumende kuti vange vachibata vanenge vawanikwa vachitaura nedzimwe nyika vachivakandira muchizarira mukuburikidza nemutemo wavanoti Patriotic Bill. Ukange wabuda wakadaro unenge wakunzi Patriotic Act. Zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzizvimwe nyika. Izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita, nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana.
Saka izvi zvinorevei semaonerenyu?
Zvazvinongoreva ndezvekuti kana hurumende ikauya nemutemo uyu, chose chaunotaura chinogona kukusungisa. Zvazvinongoreva ndezvekuti hurumende ikangofungira nenguva ipi kuti wataura nechizvarwa cheimwe nyika kuburikidza nemizinda yavo muZimbabwe wakutokwanisa kubatwa vachimirira kuferefeta uyezve kana vazopedza vokutongera mutongo wekuti wapara mhosva inoparwa nenhunzvatunzva dzinouya iyo ichinzi criminal offense.
Ko bumbiro remitemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro redu remutemo kuburikidza nechikamu chesection 61 chinobvumira chose kuti munhu wese ataure zvakasununguka zvisina kuvhiringwa nehurumende nenguva ipi zvayo. Izvinotsigirwawo nezviga zvatinopiwa zvikurusa nechikamu cheAfrican Commission on Human and People's Rights kuburikidza nezviga zvavo zvavanoti Declaration on Human Rights. Izvi zvazvinongoreva ndezvekuti Zimbabwe yakubva pazvitsidzo zvainenge ichinge ichifanirwa kuremekedza zvinopiwa zvikurusa nemagungano akaita se gungano rekuungana kwezvizvarwa zvekuzasi kweAfrica, Southern Africa, gungano reAfrican Union, gungano reUnited Nations, avo vanokudza zvikurusa zviga zvinopiwa kuburikidza neBill of Rights.
Rinoti kudi iro bhiri rezvekodzero kana kuti Bill of Rights?
Bill of Rights inotaurei? Inongotaura kuti munhu wese akasununguka kutaura, akasununguka kusangana newose waanofunga kuti anokwanisa kusangana naye woita hurukuro, akasununguka kumira pane vanomira nezvaanobvumirana nazvo yavanoti iyo assembly. Izvi zvinenge zvakuvhiringwa nemutemo uri kugadzirwa nehurumende yebato rinotonga reZANU-PF. Isu semisa Zimbabwe tinoti hurumende yeZimbabwe hairarami yoga kana kuti hairarami mumhepo yayo yoga, inorarama nedzimwe nyika kuburikidza nemakungano andataurai. Saizvozvo inosungirwa kuti icherechedze urongwa hwose hunoitwa nemakungano aya kwekuti iremekedze kodzero dzevanhu zvikurusa dzekutaura, dzekusangana, dzekuti vane muoniro umwe chete vaungane vafunge kana kuti varatidzire zvisina mhirizhonga. Saizvozvo semisa Zimbabwe tinoti mutemo uyu wabva pazviga zvinotarwa nevanofunga zvakajeka vakaita sana United Nations, sana African Union.
Asika hurumende iri kuti izvi ndo zvinoitwawo kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America.
Hurumende kana yakuda kuita umbimbi ndoga inoita zvese zvainongoitwawo nebere kana roda kudya vana vayo. Inorarowanzokubvarati makunuwirira kunge mbudzana. Ndokwatakunanga.
Mukuru wesangano rinoona nezvenhau remisa Zimbabwe vatava nemwoyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party vachangopedza kupindura mibvunzo yevanhu vachitsvaka rutsigiro rwemusarudzo. Vaviri ava vange vachitaura nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yanyanya kutaurwa pamusoro payo ndeyechirwere checovid-19. VaTrump vati hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira kufa kwevanhu sezvo vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri ane zviuru gumi nezvisere 218,000 vakafa.
As president, I can't be locked in a room someplace for the next year and just stay and do nothing. Now you take a look today at the UK, you take a look at Spain and France and Italy, there's tremendous spikes.
But our death rate is worse than, well, not Spain, but those other countries.
I have things right here that will tell you exactly the opposite.
Me too.
So the UK is up 2,500%, because I knew you'd be doing this, I know you very well. The UK is up 2,500%. The EU is up 722%, and the United States is down 21%.
But we have, our deaths per capita is among the highest among industrialists.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality. And what we've done has been amazing, and we have done an amazing job. And It's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Asiva Biden vati America iri mudambudziko rokushaya mutungamiri anogona kuchengetedza vanhu. Vati va Trump vakataza kuita basa ravo.
And so the point was, he missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all, when the summer comes, it's all going to go away like a miracle. He's still saying those things. And the economy of science said so. I said I'd follow science. So what we should be doing now, there should be a national standard. Instead of leaving this up, it is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Muzvina fundo Elliot Masocha vepa DeFry University avo vange vakatarisana kuterera vaviri ava vachipindura mibvunzo vanoti hapana chitsva chabuda asi vachiti va Biden vakwanisa kuudza vanhu kuti zvavanoda kuvaitira ndezvipi kana vakakunda musarudzo. Vamasocha vati va Trump vatabisa mukana wekukurudzira vanhu kuti vashandise mamask sezvo ivo vakabobatwawo nechirwere ichi.
Ndabata musiyano wavaviri ava kubva pazvimiro zvavo, kana chiti zvimiro zvavo, ndinechitarisa kuti unotaura zvine uremekedzo pakubvunzwa kwavava vachiitwa navavhoti, nokuti vanhu vangasangohusisa kuchinonzi taunu hochi, chinonzi taunu hwokutaudzana navavhoti vangava vepati yako, vepati imwe, navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani. Saka ndavona vanhu vaviri ava, President Trump navaJoe Biden, varikuridza vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera. VaTrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu, zvinenge zvimwe zvokunzenga zvekambudzo, unenge wavhunzwa pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura, kuita sokuti ndo vakaita mashuro okuti mabasa anga ari muAmerica pasati pauya COVID-19 ange aripo, zvavakaona mabasa ewhite vapanechigari. Tichitarisa kuna vaJoe Biden, vava vachitaura vaine vari munhu unenge uno rukudzo kuvanhu veAmerica, munhu akadzikama, munhu wanga achina chokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava. Akavatarisa kumadziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita, izvi ndizvo zvindichakwanisa kuti ndiitire vanhu.
Kana dini vanga vaita izvi pamwe chete pachinambi zvokuti umwe ari kwake umwe ari kwake, mofunga kuti ainzi akunda umwe ndiani pavaviri ava?
Mavonero angu ndokuti vaBiden ndo vainzi vakunda umwe, nokuziva kwatinoita isu vaDonald Trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa kusemunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo. Vakadzikama vachikukidzana navaBiden, vaBiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera, vaBiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wavhunzwa iwoyo, pamwe vachizvishoravo pano pandaichiwachizvishoravo kuti apa mutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati. Hausi wakazviona izvozvo kuna vaTrump vanenge vanongozvirova dundundu. Ndiona sekuti kunzvenga nzveka mubvunzo kunoita vaTrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanzi apa havana kuhwina, apa vaBiden vanenge vahwina ipapo. Apa ndiwo maondero andazviita.
Asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizheni, pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava?
Hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yava vachibvunza, vanenge vanga vachingoyaya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare. Asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvavaBiden chii chavachaita kana vakasarudzwa, ivo chakasiyana nechichaitwa navaTrump kana vakasarudzwa ivo. Zvinyanyo kunangana nenyaya yeCOVID-19, chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000. VaTrump vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamask, vaTrump vachiramba vachingoita marare acho iwo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachimbozvipatara ike zvino zvipatara zvozara paka pa 50 maskets omaamerica 38 anengudwa wana wayo zirwere zacho siriku ya nyo kuwanda saka ndini wana so kuti wa Biden wa simbiri ya kutikana ini mkandisa rida nchata urachokwadi wati wamba wana kuta urachokwadi hapa kuti zirwere ichi chaka ipa suku wati wamba kuramba kachungo suri wano kumarari wano kutu uyai wano wachibati wane zirwere wati wamba kuramba wachungo ita ma mistakes awaka ita kare wakusakata ni gavano Mungu Amerika wa tema wa mwano vakuna na South America na warungu pari kungu rambu wa chingu ita kukuti wa kukutijira izu uzo zagara chingu wa papala chini kumbu ita sakanaka.
Muzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadurwa nedare repamusoro reHigh Court musiwa 7 mwedzi uno uyo wakati kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakabatana nesangano reDeaf Zimbabwe Trust vakaenda kudare vachipikisa chikamu 193 chebumbiro remutemo icho chinotaura pamusoro pekusungwa nekuchengetedza zwa kwevanhu vasinganzwe kana kutaura. Mutongi wedare akatambirawo chikumbiro chekuti mutemo uyu uvandudzwe akatora kuti kurukota rezvemutemo ringe raona kuti chikamu chemutemo ichi chavandudzwa mukati memwedzi mitanhatu. Vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare neLegal Resource Foundation amai Valerie Zvikuya vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pewa mtongo uyu nekuti isu tuse Legal Resources Foundation ishuviro yedu yekushanda nevanhu vanorarama neurema wakasiyana siyana asi tikatarisa panyaya yatakaunza mudare ndeyavo vane dambudziko rekunzwa kana kuti vasingatonzwi zvachose. Saka dambudziko rariri kuitika ipapo nderekuti vanhu vaiti vakaenda kumatare dzimwe dzenguva kunenge kusina sign language interpreter kana kuti muturikiri anoparura nyaya sign language. Saka kazhinji munoziva kuti kana muri kuturikirwa nemunhu asina ruzivo ruzere kana kuti munhu ari kuita zvekiya kiya panogona kurasika kweumbo hwakakosha kana munhu ari mudare. Ende mutemo yedu haisi kunyatsoburitsa pachena kuti saka zvochinzwii kune avo vane dambudziko rekunzwa. Ndosaka makationa tichienda kudare nenyaya iyi.
Munoona here vane masimba ekugadzirisa mutemo iyoyi vehurumende vachizouwandudza kuitira kuti unge uchitambira zvakatongwa nedare?
Tine tarisiro yekuti zvichaita saizvozvo. Kana makatarisa mutongo wacho uri kutaura kuti mushure memwedzi mitanhatu kana kuti 6 months pachirongo zvikumbiro zvakataita zvose zvinofanira kunge zvazadzikiswa. Zvireva kuti minista wejustice legal and parliamentary affairs anofanira kubvisa maclauses kana kuti zviri mumutemo zvisiri kutaura panyaya yemasign language interpreter panyaya yekudare. Saka ndotarisiro yedu yekuti within 6 months zvinofanira kunge zvaitika. Hongotoziva kuti pane basa rakakura chaizvo riri kufanira kuitwa ipapo asi isusu tiripo seorganization kuti tibatsire kana kupa necessary support yavangadi kuministry ikoko nevose vari responsible for nyaya yekugadzira mutemo tiripo kubatsira support iyoyo. Takashanda neorganization inonzi Zimbabwe Trust. Saka iyo organization yatinoshanda nayo chaizvo mumaprogramu akawanda. Saka pane zvakawanda zviri pamitemo zvisiri kunyatsoita kana kunyatsofamba nemugwara rakanaka. Ndopavakauyawo vachiti veLegal Resources Foundation tibatsireiwo tokuita dambudziko rekuti vamwe vedu vasiri kunzwa vari kudzamara vakupikira nyaya dzavasingazivi, vamwe vari kudzamara vapiwa zvisungo zvisiri kuenderana nazvo nekuda kwenyaya yekuti hapana interpreter anyatsowanikwa. Uye tikatarisa even kana makesi vekumasivo koti dzimwe dzenguva munhu ari kutonzwira neinterpreter wake.
Ivo veDeaf Zimbabwe Trust vakataurawo here kuti vanhu vakasangana nedambudziko iroro vakawanda zvakadii vangadai vari kumatare vachishaya vanoturikira vesign language?
Pari zvino handina hangu mafigures acho asi tikatarisa population yemuZimbabwe mose tine over 300,000 vanhu vari kurarama nedambudziko rekunzwa. Saka ii population ni yaka wanda chaisho munu Zimbabwe. Kana tishitarisa ni population yetu kuti wanupura namba zakatai wangura ramani dambu ziburi kusanzwa.
Abo vange vari wanomirira nyayadzo noendeswa kumatare edzimhosva nesangano reLegal Resource Foundation amai Valerie Zuya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa paTwitter pavo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazivisa veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation nemusi wechina chiri kuuya. Financial Gazette rinoti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kuparura mari yemapepa itsva ine huremu hwepamusoro. Izvi zvichasvitsa mari yemapepa iri kushandiswa munyika pamabhiriyoni matatu emadhora emuZimbabwe. MuFinancial Gazette mekare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi yabatana neimwe kambani yekunze kwenyika kuti ibatsire mukutsvaka upfupi hweZimbabwe hwakabiwa huri kuchengetwa kunze kwenyika. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda nezuro vakabudisa mashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission haina simba rokumisa sarudzo sezvo chikonzero chakataurwa negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga chekuti sarudzo dzimbomiswa pamusoro pecoronavirus chisina kuendeswa kudare reparamende kuti chizewe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo haindodango pindura kwamfano yaruti pamberi nezano PF ngati pamberi nezano PF yomari yochona maticha chihora mari singakwana tingai tuke cheshugwe yondo pauri pamberi nezano PF kana ashazi kutaura zviri nani kunyarara kwete kutaura sina basa
adiko vashamarara nevaterere weStudio 7 apo ndada kumbobvunza zvanguvavo baba vari kutaura zvokuti kwanzi pamberi nezano PF avo ndambobvunza kuti vanombotambira mari yakawanda sei yokuti vangataura zvokuti kwanzi pamberi neZANU-PF vanhu vose vachingochema neZANU-PF iyeye munoti pamberi neZANU-PF zvakavaomera babavo.
Ini hangu ndiri muZimbabwe ndinoti vana veZimbabwe mungatendavo here kuiswa mumavoko eZANU-PF nana Munangagwa zhuwa muripo makatarira muchikona kuratidzira.
Hello Studio 7, makadi ana sisi mave ana maikoo ana Jonga Kandimire mwakadi ikoko isu tiri kuno kuZimbabwe tanzwa nenhamo Munangagwa achitambudza hatisati taona utungamiriri hwakadai Mugabe anga ari nani kwete zvamunangagwa. Munangagwa ane hutsinyi kutora maMP asiri yake achifurirana kupi achiwapa mari achida kuparadza pati yawachamisa. Pati ya wachamisa iparadzwe na muna kupi. Ticharamba takabatira wachamisa. Wachamisa famba ina rubasa. Famba nero famba. Takakutsigira.
Makadiriko kuStudio 7 yana Jonga Kandemiri yana Ntanonoka Wandi. Makadi mesi mesi ikuku. Ehi ndino chema chema ni mmeru wakaita zvinhu kuZimbabwe. Uya tokoza nekupe uyu vanotitefe kuna Mwanzora vanatinge takamira papi chaipo chaito chema chema nemaitiro avo avari kuita iwayaya nokuti nyika iende mberi vachiita maitiro avari kuita iwayaya tozodii Mangwana manje angabvise Munangagwa ndiani zvichimira zvakadai so apa tiri kurwisa kutinge tichibvisa Munangagwa apa iye atorwisa nekwake achirwisira kusaini manje zvinozoramba sei manje takatarisira kuti nhenake kudai zvodii Mangwana nai mune Zimbabwe tofamba sei zvine gwara here zvokuitwa nakupe izvo zvatogara zvinorora.
Makadiko paStudio 7 upo vana mukoma Tanonoka Wande nevamweso vashamarari. Aiwa tinonakirwa nechirongwa chenyu. Ini ndinoshamisika nemashoko amuzvare tokuzani kupe kuti aiwa vauya muparliament kuzomirira vanhu. Vanhu vapi vari kuzomirira? Tine example, munhu anopinda pachigaro asina kuvhotiwa nevanhu. Tarisai ED zvari kuita vanhu. Tiri kuziziva chiparliament chavo ichi vanhu vasina kuvhoterwa. tirikuziziva hapana zvavanoita vanakupa kungoda kungoda kudya mari chete nezanupf tirikuziziva vanhu vezimbabwe musambonyeperwa kudhanzi chamisa ndiye ari kutengesa vanakupawo ndo ari kutengesa ndo arasika gwara remusangano gwara rakaratsvangirai nderemdc alliance kwete ranakupawo vanakupawo takatogara tamuona tsvangira chitori mupenyu chaio chaio kuti vanga vatova vatengesi nhasi akuzodzoka kuti ndipurezidendi emdc zvambonyanya kuita sei vari kudei ngavaite zvavo chipalamendi chavo chevanhu vanoenda purezidendi wacho haana kuvhoterwa iye kupa chanonzwa mupalamendi haana kuvhoterwa chii chirikumbonatsoitika muzimbabwe zvinonyadzisa ndini muruti pakimbala
apa makadii apa studio mawani chachaiwa zvakauma zvinotoshamisa chako hurumende chaiyo kutengera maticha tengera maticha zvimabhoti zvokubata hove hove idzidzo dzobatwa chingani monday to friday maticha anenge ari kuchikoro saturday vamwe vanogona kuenda kuchechi kana sunday paweekend rimwe zuva ndirekuwacha saka hove idzi dzinobatwa rini nekutengeswa zvarini saka maticha haachatoiti basa kudzidzisa zvekutongoita zvehove zvimwe zvinuka romene ngairege kupererwa kudai so kupererwa nepfungwa kurabva yaratidza ndozvairi aiwa zvimwe zvozvonyadzisa chokwadi hatiri zvinhu zvonyadzisa munyika vaperera zviri nani kutoti vatengese mabhoti wayo vatowedzera maticha mari dhani kuti vatovapa rimwe basa futi zvichaende zvichadzosera vana kumasuri vari kudzidza votoona kutisokuti basa rematicha harishandi because mwana haangamboti shungu kudzidza chikoro achiona kuti basa rematicha maticha opiwa mabhoti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Ndakadya kare Rising Power nekambo kavo Furuwa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Misa Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill. Sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro reHigh Court uyo unoti kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kuno chikora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.